mumwe wevashandi vepabhikita main vataurai mhanga vaudza Studio 7 kuti vashandi vazhinji nhasi vadzoserwa kumba.
Vakaivo makambani yose ezvibhikita minerals ezvihoo vakanzi makambani zese nemasabcontract zese anofanwa kuzomuba kuchakuopareka kutanga nhasi vachitaurayo vachiti pane zvidokoa nehurumende ameno kuti zvinhu ivo vari kuti kunga mubhikita minerals mane about 32 masabcontracts arimo saka ameno kuti pane hurumende hubikswa here kana kuti nekupiwako matombo.
Mukuru webasa pabhikita minerals mine vajeff dumanza vati kambani haina kuvhariswa nehurumende sezviri kubuda mumashoko ari kutenderera, asi yakakumbira kuhurumende kuti imbovhara kwemazuva manomwe ichigadzirisa mabasa ayo pamwe neuori hunonzi huri kuitwa mukuburiswa kwezvicherwa zvisiri pamutemo.
Hachisi chokwadi kuti mugodhi wedu wavhara, asi nyaya iripo ndeyekuti tambomisa mabasa edu ekugaya mabwe nokudawo kuti pane zvatinoda kugadzirisa mashandiro atinoita nevashandi vanoshandira kambani yedu vanenge vari macontractors. Sevanhu vanotevedzera mutemo wenyika tinoramba takamira zvakanaka nemitemo yedu, uye kuti zvinodiwa nemitemo yacho tinofanira kuzvizadzikisa kuitira kuti mabasa edu agone kufamba zvakanaka.
Vaenderera mberi vachiti vashandi vose vamira basa vachabhadhara mari dzavo pavanenge vari kudzimba zvinhu zvichigadziriswa uye vanodzoka pamabasa avo kwapera svondo. Asi vashandi pamwe chete nevamwe vanoti hurumende yakavharisa kambani yesinomine kubva zvakabatwa vanhu vachiba lithium. Munyori mukuru musangano unomirira vashandi vemimigodhi veZimbabwe Diamonds and Allied Minerals Union kana kuti ZIDAU vaJustice Chinema vati vanotambira danho ratorwa nehurumende vachiti kambani iyi iri kumbonyikidza kodzero dzevashandi pamwe nekuita huoro.
Saka tiri kutarisira kuti zvaitwa nehurumende kuti vari kuinvestigeta zvichange zvichipurisa maresauti anosanganisira kuti vashandi vacharamba vaine kugarwa vanga vachiita before vashandi vachawanikawo vachipuhwa mari ipamusoro inoenderana nepova datum line mari inoenderana nezvicherwa zvavari kumaina. Totarisirazve kuti nyaya yekunzi lithium yanga ichibiwa tiri kuona kuti pamwe ndicho chinochikonzero chihombe kuti pane vanonzi vanga vachiba vanga vachiichera papi. Saka tinoti icorruption iyoyo.
Mukuru webasa mubazi rezvemigodhi mumasvingo vamasaumuzira varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau, vati tibate munyori mukuru mubazi ravo vaonisimo moyo avo vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura mubvunzo.
Inini handitendi kuzotaura nevatori venhau nokuti mutauriri weministry independent secretary saka ini handigoni kupa mastatements kumedia.
Kunyange tisina kunzwa kubva kuvakuru vekambani iyi nezvavari kupomerwa zvekubata vashandi senhapwa, muzinda wechina muzimbabwe unogara uchiramba kuti makambani ezvizvarwa zvemunyika yavo hazvimbonyikidzi vashandi. Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekta kuda kwate de wavaudza Studio 7 kuti vanhu vakasungwa vakamboreketwa sezvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Nyanzvi munyaya dzezvezvicherwa dzinoti matombo anenge acherwa lithium anenge aine zvimwe zviwanikwa 10 kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati zvicherwa izvi zvikwenenzeve munyika tisati chatengeswa zvinonzi chichiri kuendeswa kuchina chisina kuitwa izvi zviri pamutemo wenyika. Nakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Goldstein Timber.